Nyaya yotitsvakisa pakarashi gwaro kuvhute gwamai ndeCovid risk allowance. Itande yataruwa zvino taedza kubatana navakuru pamafoni zvatiremera. Nokuti tavhunziwa kwetinobva kumaconstituents zedu. Kozvino zvamakamati zvemazita ari kudiwa kumahofisi evanhu vakashota kuwana vo risk allowance dzavo dzeCovid. Ko zvapava nenguva yakareba kudai makambenge mativimbisa kuti kuda mazita akanonoka kusvika hurumende ikachitora mukana wokuti kudai ngabhadhara vanhu kupera kwaJanuary. Zvino kupera kwaJanuary zvakwakapfuura takabva tati kuvanhu aiwa mirirai kupera kwaFebruary. Ndokubva tagara February uya ndokuuya pfumbu hakuna chiriko. Zvino maguvhu adzokera muvura nokuzama kutsvaka kuti zvinotovona ani watingabata ungatibatsira.
Matanho apa amuri kutora ekuti mugadziriswe nyaya iyi nehurumende?
Takaendesa nyaya yedu zvakanaka nakatikadomboedza kubatavo minista vamazvima. Vakati ivo regedzai ndigombobvunza havo sezvo ndirini minista wekukomishini. Hapana chati chabuda pari zvino ende vanhu vakangomirira risk allowance dzavo. Hurumende haisati yanyanya kutizivisa kuti pasarira ndepapi. Asi tinongova nechivimbo kuti kuda havo kana vachinge vazowana mukana vachatipindura, nokuti pari zvino chero yatingati buying power yemari yakanga ichipuwa vamwe pagore rakapera, nokuti yakanga iri risk allowance yaMarch, April naMay, ikawanikwa navamwe munana September nomunana waOctober. Zvino isu nanhasi tinongodemba kuti kudai achisvikavo nekwatiri taona kuti paya patakachema misodzi tapukutiwa.
Asi muri kuramba henyu muchienda kumabasa here muchirwira kuti muwane mari idzodzi?
Basa hatisi kurega kushanda, tiri kungorishanda mazuva ose. Chotinakidza ndechokuti kana chero nyika chaiyo ikaongorora iri kuona kuti vadhumeni vakatsigira Vision 2030 iri kudiwa nehurumende kuti nyika ienderere mberi. Asi pane apo neapo pekuti wodai zvagona hurumende yachitida navo ikationesa kuti koisu patinochema patinenge takumbira pasingabudi nenguva zvii zvinenge zvaitika, isu basi hatichingogona kudai. Tichakangomirira, hatisati tawana mhinduro. Vanhu vedu vatinotungamirira tiri kungovaudza mazuva ose kuti hurumende ichakangotinyararira, haisati yatiudza kuti zvava papi. Nokuti kuHR director kuministry kwedu vakati mazita akaenda kukomishini tangomirawo kuti komishini ibhadhare. Chivimbo tongova nacho, hatirashi mbereko nokufigwa. Basa tinenge tichingoita, asi zvezvinoda ndezvokuti vukamaigasva hunozadzisiwa nokurya.